Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZifa vanoti chikwata chemaWarriors chakadzoka munyika nezuro uyezve chikatambirwa nemufaro nevatsigiri venhabvu mushure mekutora ivo mukombe weCOSAFA Castle Cup. Ngatimbonzwai kubva kuna Tolisani Gwesela vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZifa.
Takagamuchirwa nevanhu vakawanda chaizvo vaifara, vakagamuchira trophy, vakatosumudza trophy yavo, vakatorwa mafoto nayo. Pava Jenson Dhuya vakaamirira Ministry of Sport and Recreation vanga varipo kuairport vachitigamuchira, nevamwe vakuru vekuZifa nevamwe vakuru venhapo. Tinotenda vanhu vese vakauya nezuro kuzotigamuchira. Tine mufaro mukuru wokusumudza COSAFA Castle Cup Stage 5.
Pane zvamuri kurongera here vatsigiri venhabvu vasina kukwanisa kuuya kuNarare International Airport?
Hapana chatingarongera vanhu pari zvino, but tinoti kana munhu uchida kutorwa foto uchida kuona cup unongouya kumaofisi edu eZifa tongokuratidza cup. Inowanikwa pa160 Enterprise muchisipiti. Iko zvino vakomana vakawanda vacho vaitamba kuSouth Africa vadzoka zvakare kucape kuti vagadzire kunotamba kuNamibia patournament yeAfrica Nation Championship chan.
Aiwa, kana musati mafarira Facebook page yedu yeShona, endai paFacebook moenda pakanzi VOA Shona motsvaga pakanzi like modzvanya ipapo. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.